Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichipete nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro kukanzi 12/2024. Makateerera ku Studio 7 nevenyerenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dzimwe muri dzinodarika mazana mana dzamiswa pamberi pedare raMajor Street dzichipomerwa mhosva yekuda kuramba kubva pamisha yemadziteguru adzo kuchipinge. Mutongi wedare raMajor Street muHarare anoti achapa mutongo wake panyaya iri kupomerwa vaJob Scala nemusi wechina. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dzimwe muri dzinodarika mazana mana dzamiswa pamberi pedare raMajor Street nhasi dzichipomerwa mhosva yekuda kurambira pamisha yemadziteteguru adzo kwaMunyokowera kuChipinge. Uye nzvimbo iyi inonzi nehurumende iri kuda kuvakwa kuti isimudzirwe kuti ive dhorobha. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvematunhu vaWinston Chitando kanawo vakuru vakuru vekanzuru yeChipinge sezvo vanga vasiri kudaira nharembozha dzavo. Asi mukuzeya nyaya iyi tabata amai Pepo Sitole mumwe wevari kudzingwa kuti tinzwe zviri kuitika.
Nhasi tatakurwa tichiwa takasumba musi weFriday. Saturday tikaenda tikaudzwa kuti takasumba tine mhosva, saka tofarwa kuenda kukoti semanji. Saka nhasi taenda tatakurwa tikaenda. Tasvika zvedu mhosva yako haina kuzopinde mukoti. Tadzosirwa tikanzi iko endai mogadzirirwa madhoketi. Mumwe naumwe akamira nedhoketi rake.
Pange paine vanhu vangani vanzi vanyorerwe madhoketi avo?
400+.
Ndiani chaizvo ari kuda kukutamisai pamugere apa uye mani nguva yakareba zvakadii muchigara ipapo?
Nzvimbo ineyi yatinogara itori nzvimbo yechibarirwo yematibaba iyi. Itori nemakova, titoriwo nekutorasana kana tafa. Makore nemakore, because makatombogarwa magarwa kudhara mukazoitika kuda nehonde idzi vanhu vakambotama. Mutata akazove kuteverwa muno muvhillage nekuda kwezvinetso. Adzoka akatove kudzoka nevanhu vake. Saka vanhu vari kungomatikilaya vachirorana vachizvara vana. Makore anachokuti hombe idzoko nekuti nzvimbo yechibarirwo yekutoti sinzi ndo munotogara vanhu.
Saka sei muri kunzi mubve panzvimbo yemadzitateguru enyu?
Isusu tinonga takagare musingagari. Saka inode kuitwa organization.
Mutemo unoti munofanira kutsvagirwa kumwe kwekugara. Mawanirwa here kwekuenda?
Asatawanirwa kwekuenda, asati tamboudziwa nezvekuti kana muchibva mune muri kuendepi.
Ko makuwa hama dzenyu ari kunzi achaitwawo sei?
Izvozvo ndo zvatiri kuti isu tinoda kugare munzvimbo mwedu tichichengete makuwa ehama dzedu tichizovigawo kune hama dzedu tichingogara paukama hwedu, because hapana kumwe kunhu kwatinokwanise kuenda isusu kwedu kuChipinge kuno. Vandi mongoziva kuti kuZimbabwe kunoku mikirikini imwe ngaimwe iyeyi Chipinge yedu maybe tichitaura maid yedu tiri ma13 stroke. Saka hakuna kunhu kwatingambozogamuchirwa kushure uchibva kunzvimbo yako ye13 stroke undokwenda kana ku45 stroke uchiti wabheti kana ku62 kana ku63 stroke uchiti wabheti. Isusu tongochemera kuti isusu toda kugara munzvimbo yedu yechibarirwo tichichengetana nemakuwa yedu tichifa tichichengetana tichichemana zvingoenda zvakatodaro daro ndozvetinotochema izvozvizvi.
Amai Pepo Stole ndemumwe vari kuda kudzingwa kuchipinge vanga vari parunare kuchipinge kwakare. Mutongi wedarira Major Street muHarare, amai Ferris Chakanyuka, nasi vati vachapa mutongo wavo panyaya yakabatwa nayo vaive miriri wezengeza West mudare paramende vaJobskala yekuti vakafambisa mashoko enhema vachioresa mapurisa nemusi wechitatu ndopanonzi pachapihwa mutongo. Asi gweta ravaskala vaHarrison Komo vanoti mhosva yakatongerwa vaskala haisisiri mubumbiro remitemo. Asi vachuchisi vari kuti mutemo uyu wakazovandudzwa kunyangwe vari kunzi havasi kupa umbowo wakati tsvikiti. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata gweta ravaskala vaNkomo.
Havana chavakwanisa kumira nacho ipapo vachuchisi. Achitanga tichiramba kuti vaskala kumaise mutirongo takatingoti yaiwa vavabata nemhosva yemutemo usingachazi muno munyika. Saka taisa pamberi pedare majudgments maviri, one iyo panyaya yavachimakuru anova mutatu wenhau navachimono mutatu wenhau. Yavachimakuru yakatongwa nedare guru reconstitutional court yakataura iyo kuti mutemo wekunzi mataura zvinhu zvemanyepo aiwa hauchazi muno muZimbabwe. Vachimono zvakare vane nyaya yavo yakainda pamberi pedare re High Court. High Court ikataura iyo kuti aiwa kwete uyu mutemo hauchazi mutemo uno munyika.
Saka imi semagweta ava skala makatokwira here kudare re High Court muchipikisa mutongo uyu kana kuti pane zvimwe zvamunofanira kumirira kuti zvitange zvaitwa?
Tichigere tavainda kumudare guru reHigh Court asi tiri kuinda hatimiri kana hatitenderani zvaitwa ichi. Tomonoti vanofanira kutanga vaparura mutongo wavo, pavachaisa mutongo wavo ndo patichainda kudare reHigh Court.
Gweta ravaskala vaHarrison Komo vari parunare muHarare. Paita gakava munyika pakuenda kuDubai kwemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kumusangano uri kutarisa remangwana rematongerwo enyika kana kuti World Government Summit. Vamwe vehurumende vanoti rwendo urwu rwakakosha zvikuru kunyika yeZimbabwe, asi vamwe vakaita sevanotungamira sangano reCoalition for Market and Liberal Solutions vaRejoice Ngwenya vanoti kutambisa mari yenyika.
Hurumende yedu ina makurukota akawandisa akawanda zvokupikana mutungamiri wenyika ane basa rokuita kumusha. Ndiwo nemisangano inoendwa nemakurukota veteknoloji velocal government vehousing. Nokuti ivo mutungamiri wenyika yedu havatochiri part of the future. Kwakuda kutoenda vechidiki vatungamiri vechidiki makurukota echidiki.
Mutungamiri wekuRwanda ataura iye achiti panodiwa kuti Afrika inge ichitaura nenzwi rimwe chete uyezve ichishandisa zvainazvo zvinosanganisira zvicherwa kuti inge ichisimudzira upfumi. Izvi munoona kunge zvinhu zvinganzwisiswa neZimbabwe here neutungamiriri uripo?
Shoko iroro rakagara riri shoko raitarwa navakazoshaya vaya vanonzi vaMuhammad Gaddafi vachitaura nezveUnited States of Africa. Asi chiripo ndechekuti isusu zvinanga zvedu senyika dzemaka zvakasiyana uye utongi hwacho hwakasiyana. Kune utongi hwejekerere hunofambirana nezvekutaurwa navakagame, kune utongi hweukiribidi nehutsotsi husingabvume kuti zvicherwa zvinge zvichishandiswa pachena tezinikwa muZimbabwe zvichira zvezvi madiamond negoridhe rinobuda chinyararire rakawandiswa nematsotsi ari muhurumende.
Tingati hurumende iripo yakagadzirira here kuti pange pachiita utungamiriri hutsva sezvo musangano uyu wakanangana nehurumende dzenguva iri kutevera?
Hurumende yaiko zvino iri kutungamigwa nevanhu vakazvarwa kuma1920 chakuti. Saka zvinongoratidza kuti hurumende yacho iripo iyi haikati yagadzirira remangwana. Saka zvese vari kutaurirwa ikoko vavazvinzwisisi nekuti tinoti muchirungu ianalog generation. Kwanga uchida kuinda artificial intelligence IoT generation. Saka handifunge kuti Zimbabwe yakagadzirira kuti inge inga ikoko nokuti chiri kudzokera kumashure.
Avo vanga vari vaRejoice Ngwenya vachitaura na Taboka Ngube ve Studio 7 vari parunare muHarare. Bazi rinoona nezvebvunzo munyika reZimbabwe School Examination Council kana kuti ZIMSEC razivisa mari dzichabhadharwa pakunyora bvunzo dzegore rino dzeO level neA level. Pavana vari kunyora O level pa subject imwe chete vanenge vachibhadhara madhora makumi maviri nemana kana kuti $24. Ukuo vari kunyora A level vachibhadhara madhora makumi mana nemasere kana kuti $48. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga we Studio 7 abata mutauri webazi re ZIMSEC muzvare Niki Dlamini kuti tinzwe zvizhinji.
ZIMSEC yaburitsa mari dziri kubhadharwa nevana kunyora bvunzo ra 2024 zvichisanganisira grade 6 ordinary level ne advanced level.
Idzo mari dziri kubhadharwa gore rino dzachinja zvakadini tichitarisa dzegore rakapera.
Mari dziri kubhadharwa gore rino hadzina kumbvira dzachinja, idzodzo dzakasetwa dzakagazetwa ne hurumende mugore ra 2019. Ndidzo mari dzimwe chete idzodzo hurumende iri kusubsidize mafees for vana vari kunyorera vanodzidza kuzvikoro zvehurumende kana kuti zvikoro zvekanzuro nema mission schools asati a privatizer.
Zvinoreva kuti kudii pamabata kachirungwa ko subsidized imari dzinofanirwa kubhadharwa pachidzidzo chimwe nechimwe, vatereri vanoda kunzwisisa izvozvo.
Zvana vachanyorera kuma government schools ordinary level vanobhadhara $11. Vekuma private schools kana ma private colleges kana vana vari kunyorera bvunzo dzavakafoira vanobhadhara $24 per subject. Advanced level vanobhadhara $22 vari kudzidza muzvikoro zvehurumende kana dzekanzuro. Vanodzidza ma private colleges nema private candidates neava vari kunyorera advanced level vakambonyorazve vanobhadhara $48.
Zvine mazuva here anotarwa kuti vanofanira kunge vabhadhara kusvika musi wakati kana kuti vanongobhadharira pavakwanisira?
Tinotarisira kuti vana vakwanise kuregister muna June registration ovhara musi wa 20 March muna November registration ovhara 26 March.
Mutauriri weZIMSEC muzvare Niki Dlamini vari parunare muHarare na Ivan Zininga weStudio 7. Bazi rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica reUS Department of State's Global Engagement Center riri kushora Russia nekuparura chirongwa chinonzi African Initiative, chinonzi chinenge chichifambisa mashoko enhema kuAfrica muchirongwa chinonzi Africa Initiative, chinenge chichipa mabasa vatori venhau nevamwe kuti vanyore nekufambisa mashoko ekunyepa pamusoro peEuropean Union neAmerica. Chirongwa chekutanga cheRussia ichi chinonzi ndechekuda kuti vanhu vasaite chivimbo nerubatsiro rukupiwa neAmerica kunyika dzemuAfrica munyaya dzezveutano. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru vehurumende muCameroon vanoti munhu mumwe chete afa vamwe vane chitsama vakakuvara kusanganisira mwana mushure mekunge rinofungidzirwa kuti ibhambo raputika pazuva rekupemberera vechidiki mudunhu reNkabe. Vakapandukira hurumende vari kumatunhu anotaura chirungu kunyanya vari kurwisa hurumende yenyika iyi kubva muna 2016. Bazi rinoona nezveutano muGaza rinoti Israel yabomba muguta reRafa ikauraya vanhu makumi matanhatu nevanomwe. Israel inoti yabomba vanopfurikidza mwero veHamas, kunyangwe hazvo vanhu vemuRafa vari kuti kwa bombwa machechi nedzimba. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, nhasi tiri kutarisa nezvedambudziko repfuti muAmerica. Mushure mekunge mumwe mudzimai aridza pfuti ndokukuvadza vanhu vaviri, kusanganisira mwana mukereke yamufundisi ane mukurumbira pasi rose vaJoel Austin inonzi Lakewood Church kuHouston muTexas. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vaKelvin Manduna. Angatinzwei hurukuro yavaita na Tanonoka Wande weStudio 7.
Mashandisiro ari kuita pfuti asvika panotyisa muno muAmerica inyaya yaanenge vati vachirwisana nayo kuhurumende, kufederal nekumastates, uye nemukutaura kwamu tinoita mudzimba dzedu. Inyaya iri kunetsa muzvikoro neiwo vemachechi amuri kutaura. Nyaya iyi inenge inobva pakurwara kwepfungwa, zvinhu zvakasanganisangana kurwara kwepfungwa, mitemo inobvumira kuti wese atenge zvombo. Ivo vanogadzira zvombo zvacho vanenge vane simba rakawanda, vanotadzisa kuti titeme yakasimba. Nyaya yacho saka ine politics mukati zvekuvhota, inonetsa kuti igadziriswe. Saka tanenguva vachedzi vachingotaura nezvazvo asi hatisi kuona vachikwanisa kuigadzirisa kwari zvino.
Tingati inyaya yekurwara pfungwa chete here kana kuti pane zvimwe zvinokonzerawo?
Pane zvimwe, asi ini maonero angu ndoisa kurwara kwepfungwa kumberi. Kwechechipiri ndinoti zvakanyanya kuchipa kutenga zvombo muno munyika. Saka mitemo yacho inoregulata matengeserwo ezvombo haina kusimba zvachose. Kutenga zvombo zvafanira kunotenga chingwa kumagrosa, ngobudisa chitupa vatotengeserwa zvombo. Vanotengesera chero vamwana mudiki asingakwanisi kutenga doro, anokwanisa kutenga zvombo. Saka ndingati vaenda kuextreme yekukoshesa marights ezvombo, ichero kuinterpreta kwatiri kuita iyo bumburo yemutemo nemarights ekutakura zvombo. Vaenda kuextreme yemafungiro acho asirizvo, asiri mafungiro aita vakanyora ivo bumburo remutemo.
Chii zvinovatadzisa kuita mitemo yakasimba?
Ndingati vanogadzira zvombo nemaassociation avo yavanoti iyo National Rifle Association NRA nevatsigiri vayo vakaita njere dzekuita nyaya iyi ive political. Saka yava nyaya inoidentifya zvikuru nebato remaRepublican nevatsigiri vayo.
Avo vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vaKelvin Manduna, vari kuita zvidzidzo zvepamusoro-soro kana kuti PhD paHoward University muno muAmerica. Vange vari parunare muno muWashington DC naTanonoka Wande weStudio 7. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ini ndada kutaura zvangu pane nhauya na ndarasikaalai. Ivo vanogona kutorosa kuti vachamisa vana kugona basa, but havaiziva kuti vachamisa ndivo munhu atori patarget yekutoda kuti atopinda mujere. Zvinhu zvisingafungi vanhu izvozvo. Vanhu ngavasanise kufunga. Ndekuvhotera munhu zvauti ukavhoterwa uri kuTCCC kuda kuvachamisa. Kuti kana wakangobva kuna vachamisa ukaenda kuzano PF kangamwa kuti ungaiwana X zvako. Zvese zvima MPs zveTCCC kuti vavhoterwe ndikuda kwavachamisa, dava seri vachamisa sina mbovhoterwa.
Haiti ndoda angu taura nenhau yemagrounds edu emuZimbabwe. Ipapo tinoziva kuti ufumo hwenyika huna kuema zvakanaka, but panoda kugadziriswa. Hazvitafadzi kuti kana bhora ranechinge rakuda kutambwa maqualifying kozi raenda kuDRC mundotambira bhozi, Zimbabwe haina grounds. Ipapo panofanira kuti pagadziriswe.
Inyaya yezano iyo yokudzinga vanhu especially kumaruzevha ka vedu tikasaingwarira tichingoramba tichibvuma zvinhu zvakadaika tinopera kudzingwa tese. Imagine handina hangu wana mari kutenga stand mutown, ndakuenda kwasabhu kukuruzevha ndondovaka musha wangu ndichiinvesta ukoko. Zano PF yako yakutaura kwanzi hakuna munhu, hakuna sabhu kana kana chief ane land ya president. Which constitution is that? Bedwe, kazango vumagu jiwa taka suna se matemba. Zunga zwajo, we should learn to say no. Iza nyanya isu. Idi akuda hondo mnika kana akudai. Wanu harukuma ruzeva, waka gara more than 10 years wanu haripo out of visa nasi. No, izi zingati ngati wanzo kita. Enough is enough wanawe Zimbabwe. Nini joma pa jobe.
Makurukutu pa kodi jivo, aiwa, shinotendwa. Tishitenda na president wacho, aiwa, tumtenda haratita kufara, chachaku haratita kufara, ndo shinodiwe. Munyika yaka tiga, ine hunu, inobatikira wangu yevano. Kwete shukwede hitona shiku Zimbabwe, shishana muna ngagwe, shukungu karavye funga hondo, pasina hondo aparachimo chifano kwa chitaura, aiwa. Tinotenda mukatasana zvakwa zvacho zvemabhuwa zvacho zviri mukodi divo aiwa zvakarongeka aiwa toda kutenda muri Zimbabwe pakodi divo tichiti aiwa ndo bhora zvaranga muri Zimbabwe shuga aiwa pamarozha apo bikoni muri sei apo MP wedu
uyo munonzi chavangu uyo uri kushandiswa nezvanopiwa nematare anoshandiswa nezvanopiwa kwesta chavangu nohendiswa nezanupiv saka zvido zvezanupiv nematare ndo zvinongeita chavangu chavanguru kungosesedzwa achangozondokandwa kunzi chapedza mai manji nokuti totaura kudai soka hakuna unomboteera chavangu hakuna vanhu vanoda chamisa vanhu tinoda chamisa hatidi pati kana kuti une masimba mupati hai no anditeera chamisa kusvikira zvanaka.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri vestudio 7 dzisinei nezvinofungwa nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp namba dzinoti +202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika munyika. Asi vanoda kutumirwa nau ngavaite zvekunyorera kunhamba idzodzi kwete kutumira maaudio. Tinokurudzirai vatereri vedu kuti kana muchitumira mashoko aya munofanira kungoti gwigwi muchitaura muchidimbu musinganyombe kuti tikwanise kuti tinge tichitepfenyura mashoko kana amunenge matumira akati wandei. Tinotenda. Iko zvino tombo tarisa nau dzemitambo. Nezuro chikwata cheIvory Coast chakasimudza mukombe weAfrica Cup of Nations mushure mekunge chakunda icho Nigeria 2-1. MuAmerica nasi chikwata cheKansas Chiefs ndicho chasimudza mukombe weSuper Bowl weAmerican National Football League mushure mekukunda chikwata cheSan Francisco. Makaterera kuStudio 7 tiri kutepenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Iko zvino muchirongwa chedu chatinotarisa nyaya dzezveutano, regai titarise chirongwa chekudonhedzera vanhu nhomba chekorera icho chiri kuenderera mberi mumatunhu akasiyana-siyana enyika. Vanhu vakawanda vanoti yavo kuti dambudziko iri ripere zvachose panofanira kuwaniswa vanhu mvura yakachena. Vanhu vanodarika mazana mashanu vafa nechirwere chekorera kusvika pari zvino, uye vanhu vanodarika zviuru makumi maviri nematatu kana kuti 23,000 vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira gore rapera. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navaItai Rusike, vanova mukuru wesangano rinoona nezvekodzero dzevanhu munyaya dzezveutano reCommunity Working Group on Health.
Zvinhu zvatinopembedza zvikuru Kana uwandu wevanhu vari kubatwa nekorera huchidzikira uye zvekare kana uwandu wevanhu vari kurasikirwa neupenyu nekuda kwechirwere chekorera huchidzikirawo zvekare nekuda kwekuti makore ano atiri kurarama emuna 21st century tinenge tisingatombotarisira zvamuchose kuti kune vanhu vangarasikirwe neupenyu nekuda kwechirwere chechinyakare chakaita sekorera saka kudzikira kwachiri kuita kune dzimwe nzvimbo zvinhu zvatinokurudzira zvikuru
tiri kuona kuti huwandu uhu tichitarisa musi wa8 muHarare hwanga hwakakwira kusvika pa67 iye zvino hwadzika kuenda kuma48 tichionawo kuti kumashandaland central musi wechina huwandu hwakanga huri 51 hwevanhu vatsva nezuro huwandu uhu hwakasvika pa52 zvii zvamunotaura apa tingati pari kuonekwa here kushanduka kuri kuita kudzikira uyewo matanho ari kutorwawo ekudzivirira korera kune mamwe matunhu
zvinogona kunge zvichikonzerwa nezvinhu zvakati wandei chekutanga dzimwe nguva tingati vanhu vane dzidziso maringe nekuzvidzivirira kubva kuchirwere chekorera chepiriwo zvekare ndechekuti tiri kuona kuti vanhu vaakubayiwa nhomba dzimwe dzenguva nhomba inogona kunge yaakubatsirawo zvekare kudzivirira kana kuderedza vanhu vari kubatwa nechirwere ichi kwouyawo zvekare pamatanho ari kutorwa nehurumende pamwe naiwo makanzuru tiri kuona kuti nzvimbo dzakawanda kuri kucherwawo zvibhorani zvinogona kunge zviri kubatsira kuwanisa vanhu mvura yakachena kwouya iyo nhau yeutsanana vanhu pachezvavo vanogona kunge vaakutya kuti chirwere ichi chinogona kuuraya nekuda kwekuti vari kuonawo vamwe vangave vavarikidzani kana kuti dzingave hama dziri kurasikirwa neupenyu ichi
Vaitai Rusike mukuru wecommunity working group on health vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7 Muchirongwa chedu chelive talk na 8 PM nasi tiri kutarisa nyaya yekudzingwa kuri kuitwa vamwe vanhu pamisha yavakasiyirwa nemadziteteguru avo nehurumende nemakanzuru kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001202465 0318 vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM 4930 13860 15460 kilohertz pashortwave mazuva ose munokwanisawo kunzwa studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 6175 7255 pashortwave sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare dzimwe vamwe vanhu vanodarika mazana mana vanonzi vamiswa pamberi pedare raMajor Street kuChipinge nhasi vachipomerwa mhosva yekuda kurambira pamisha yavo apo panonzi pari kuda kuvakwa dhorobha nekanzuru vaimbova mumiririri wedare reparamende kuZengeza West vaJob Scala nasi vanga vari pamberi pedare zvakare vachida kupuwa mutongo pane imwe mhosva yavakabatwa nayo yekufambisa manyepo asi mutongi ati nyaya iyi ichazonzwikwa asi mutongi ati achapa mutongo wake nemusi wechina vanhu vakawanda voramba vachifa nechirwere chekorera uko hurumende ichiti iri kufara neuwandu hwevanhu vadonhedzerwa nhomba yechirwere ichi kusvika pari zvino tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndokusiyai mina Taboka Ncube munhau dzeIsindebele
So
kuizika atisenda baku VOA.